Mumashoko avo kunyika vachivhura chikamu chekupedzisira cheparamende yechipfumbamwe kumuzinda mutsva weparamende kuMount Hampton, vamunangagwa vati mapato ezvematongerwo enyika anofanira kutsvaga rutsigiro murunyararo.
Mirizhongo haina kumbogara iri tsika yedu sevanhu vemuZimbabwe.
Vamunangagwa vakurudzirawo kuti paramende ipase nechimbi-chimbi bhiri rekuvandudza sarudzo reElectoral Amendment Bill, sezvo nyika yatarisana nesarudzo. Vatiwo paramende ine basa rakawanda sezvo paine mabhiri akawanda anoda kupasiswa. Mamwe mabhiri anotarisirwa kuzewa muparamende anosanganisira Zimbabwe Human Rights Bill, Zinwa Act, Water Act, Agricultural Resources, Mines and Minerals Amendment Bill, Criminal Law Codification Amendment Bill, Public Interest Disclosure Bill neSugar Act, iyo ine chinangwa chekuti nzimbe dzitorwe sechirimwa chakakosha. Vamunangagwa vati upfumi hwenyika huri kukura uye nyika iri kuita zvakanaka munyaya dzayo dzekuhidzana nedzimwe nyika, vachiti Zimbabwe inogona kuita zviri nani dai isina kutemerwa zvirango zveupfumi. Nhengo dzeparamende kubva kumapato akasiyana dzatambira mashoko avamunangagwa dzichiita muonero wakasiyana. Muumiriri weHarare East mudare reparamende vari mumwe akafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change, Vatendai Biti, vati vamunangagwa vatadza kutaura mashoko anobatanidza nyika vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
Tiri kuti isu hatikwanisi kutaura nezvenyika, topa State of the Nation address, tisingataure nezvenyika yacho. Nyika haina kubatana, nyika ine mavanga, nyika ine violence, nyika ine kutukana. Taifa, State of the Nation yaifanira kuadressa kutukana ikokoko, the social fabric of the country and rebuilding the moral fabric of the country.
Mutungamiri webato reMDCT Senator Douglas Monzora vati vanowirirana vamunangagwa kuti pasave nemhirizhonga apo nyika inoenda kusarudzo gore rinouya, asi vakati hazvifaniri kuperera mukutaura chete.
Tiri kuti isu kana taakuenda kumaelections hatifaniri kuona mamwe mapati achishandisa nyaya yechikafu, nyaya yembeu, nyaya yefertilizer senyaya yechekuita nezvematongerwo enyika.
Muumiriri weNorton vaTemba Muliswa, avo vakazvimirira vati semugariro mashoko avamunangagwa akanaka chose, asi haabatsiri kana makurukota avo akaramba asingakoshese paramende.
Paramende tanetawo nemaministers vasingauye vachipindura request in time, havauye, havakoshese basa ravakaipwa naPresident. Saka President wongovataura kasi ndiani achaita follow up zvinhu zvese zvavataura izvi. Tichiona izvozvo futi kune nyaya dzecorruption dzavasina kunyanyosotaura, havana kusimbisa corruption nezvakadaro. Kuchii chiri kuitwa? Zack Bill yafanga ichipinda.
Vanokokera nhengo dzezanu PF National Assembly vapupuraito garepi vanomirira Gutu South vatenda vamunangagwa nemashoko avo, vakati zvasarira paramende kuti igadzire mitemo inodiwa nehurumende.
Isu separamende zvaakuda kutinoshanda kuti tigadzire mitemo iyoyo inoita kuti hurumende ifambire mberi nedevelopment yakaisvonaka yairi kuita sehatiri kuona panyuparamende pano.
Vamunangagwa vavhura gore rekupedzisira reparamende kumuzinda wayo mutsva wakavakwa neChina, vachiti zvinoratidza ukama hwakasimba pakati penyika mbiri idzi. Vamunzora vati muzinda uyu wakanaka chose, uye zvakakoshawo kuti paramende ive nemuzinda wayo sezvo yange isina chivakwa chayo.
Inji vangada kuziva kuti kwemakore ese aya paramende yanga ichiroja building ye parliament iripo iyi haizi yedu, I building ye Anglican Church. Saka kwemakore anosvika almost 40 takati chilo jatiri state parliament, asi tane muzinda wedu weparliament, muzinda wakavakwa zvakanaka zvikuru.
Izvi zvatsigirwawo nemiriri weChegutu West vaDexter Nduna veZanu PF.
Uyu unotoshamisa. Unotoshamisa, wakanaka, wakatsvinda.
Muzinda mutsva weparamende unokosha mazana maviri emadhora ekuAmerica wakavakwa sechipo nenyika yeChina, uye wakakura zvekuti nhengo dzese dzeparamende dzinokwana kugara dzisina kumanikidzana sezvadziri kuita pari zvino. Nhengo imwe neimwe yeparamende ichange iine hofisi yayo pamuzinda uyu, uyo usati wavhurwa zviri pamutemo sezvo pachine basa riri kupedziswa pamuzinda uyu. Mangwana, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vachaparura budget regore rinouya pamuzinda uyu zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangujam.